Ichokwadi blessing. Nasi mangwanani nda isha msangano na wanawa iwo His Excellency Hailemariam Desalegn, former Prime Minister wevo Ethiopia. Vanga wachida iwo kuti wanzwisise kuti isu sebato MDCT inotungamirirwa na Dr. Thokozani Kupe. Tiri kuzviona sei nyaya dze yetingangoti mchurungu electoral playing field iripo, kuti tiri kufara nemamiriro akaita zvimwe here panyaya dzekukambeina, pane zvinengamupinyi here zvatinosangana nazvo, kunyanyanyanya panyaya yekuti tichida kuita misangano yedu nezvimwe zvakadaro, pane zvatinosangana nazvo here kunyanyanyanya nenyaya dzemidhia, tinowana here mukana wakaenzana kutiwo tinzwike pamhepfenyuro, zvingava zvivhitivhiti kana kuti dziredhiyo nezvimwe zvakadaro, vachidazve kuziva ivo kuti nyaya yeZEC, Zimbabwe Electoral Commission, tinoionawo sei, tinofara here nezviri kuitwa neZEC nemabatiro ari kuita basa rekuzana maelections muno munyika medu neZimbabwe nezvimwe zvakadaro. Saka vanhu vane mibvunzo yakawanda zvikuru yavangada kuti tipindure, saka tangovapiravo itsu zviito zveduwo zvatiinazvo kunyanyanyawo panyaya yekuti isu sebato takaita dambudziko rokuti mari yakatinetsa, nokuti patakaita kukakunetsana nevamwe vedu vataimbova navo, pakaita dambudziko iroro takapedzera taakuendesana kumatare, taakuendesa kumatare edzimhosva, nyaya dzichiriko.
Asi mune chivimbo here kuti ivo vakaita sana AU nana SADC vanozonyora chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika, nekuti dzimwe nguva tombonzwa vachishorwawo nevamwe kuti kazhinji vanenge vachingotsigira ivo vari kutonga?
Blessing, ini zvangu handingangodi kuti tingotanga kungomhanya kushora tisati tavona kuti pamberi apa ripoti yavachapa yakamira sei.